Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 17, 2021. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kubanesu mchurongwa chedu cha nasi. Inindini Blessing Zulu ndichiti ezunezuri mchurongwa chedu cha nasi. Urongwa wekutanga kubaya vanhu nomba ye COVID-19 uru kutanga mangwana. Mando ye utachiona we COVID-19 uru kubva ku South Africa wopfunya chisero muZimbabwe. Zimbabwe yokurudzirwa kuita mushandira pamwe nenyika dzakapoteredza mukurwisa chirwere che COVID-19. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende iri kuparura mangwana chirongwa chekubaya vanhu nomba yekudzivirira COVID-19 uye inoti vachabayiwa pachikamu chekutanga chechirongwa ichi vanosanganisira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi munyaya dzezveutano. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kupedza nhasi kudzidziswa mashandisirwo enhomba iyi kwaitwa vashandi veutano munyika yose. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vanoti vashandi veutano vange vari kudzidziswa zvinhu zvakaita sekuti mishonga iyi inochengetwa sei.
The training is focusing on vaccine storage, communication, surveillance.
Zvidzidzo izvi zvanga zvichitarisa zvinhu zvakaita sekuchengetwa kwemishonga iyi, kushandiswa kwayo, kufambiswa kwemashoko, pamwe nekuongorora basa rinenge raitwa.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupinda muzvidzidzo izvi munyika yose.
Pane nhengo dzedu dzakawanda vakatanga kutrenwa kusensitizwa kudzidziswa maringe nevaccine iri sezvari kuti vachanga vechifambisa sei dziripo, and tiri kutarisira kuti pavanopedza vachanga vane ruzivo rwakakwana, vachanga vane information, vakukwanisa kupindura mibvunzo dzichanga dzichibvunzwa nevanhu veZimbabwe pavanouya vechida kuzobayiwa navana mukoti.
Hatina kukwanisa kutaura nevamwe vapinda muzvidzidzo izvi, asi vadongo vati hapana chakanyanyooma pazvidzidzo izvi sezvo vakoti vagara vachibaya nhomba dzezvimwe zvirwere. Vati vange vachitarisira kuti zvidzidzo izvi zvipe vakoti ruzivo pamusoro pemashandisirwo enhomba yeSinopharm.
That is sensitization along those lines. Ndo itonga tichitarisira then uyewo kuti kunge kuine umbo wakazara kuti vaccine rinokwanisa kunga richikonzeresa chii, richaprotekta vanhu zvakadii kana vichinge vabayiwa. Zvinhu zvinofanira kunga zvichibuda pachena, zvichibuditswa nehurumende zviri authentic, noti zviri musocial media.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota nezuro manheru, amai Mutsvangwa vakati nhomba iyi ichaendeswa kumatunhu pachishandiswa nzira dzinoendeswa mimwe mishonga. Vakatiwo kunze kwevashandi veutano vamwe vachabayiwa pachikamu chekutanga, vashandi veutano muchiuto, mapurisa nemagadhi jere, uyewo vashandi veZimbabwe Revenue Authority veimmigration pamwe neagritex. Pachikamu chechipiri pachabayiwa varayiridzi vezvikoro zvepasi nezvepamusoro, uye vamwe vese vachabayiwa pasi pechikamu chekupedzisira. Amai Mutsvangwa vanoti vese vachabayiwa vachanyorwa mazita avo pasi, uye vachaudzwa kuti vachazobayiwa rini zvekare sezvo vachifanira kubayiwa kaviri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10, izvo zvichaita mari inodarika mamiriyoni 6 nezviuru mazana manomwe zvemadhora ekuAmerica. South Africa yaparura urongwa hwayo hwekubaya nhomba iyi. Mutungamiri wenyika iyi Vasiri Ramaphosa vachibayiwa pachena. Pataenda pamepo, tange takamirira kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti chirongwa ichi chichaparurwa rini uye kuti ndivanani vachange varipo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti ongororo yakaitwa nenyanzvi munyadzi zveutano inoratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vari kurwara neCOVID-19 vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% vari kuwanikwa vaine mhando yeutachiwana wekuSouth Africa kana kuti South African variant uhwo huri kutemesa musoro vana chiremba pasi rose. Hapana humbowo hwakakwana hunoratidza kuti nhomba dzose dziripo iko zvino kusanganisira yeSinopharm yakapuwa Zimbabwe neChina dzinoshanda here pamhando yeutachiwana hwekusouth Africa uhu. Utachiwana hwekusouth Africa uhu hwawanikwa munyika dzinodarika makumi maviri kusanganisirawo Botswana, Zambia, Ghana, Gambia, India, America, Britain, Australia, Norway neJapan. Sangano reWorld Health Organization rakatozivisa kuti pane dzimwe mhando mbiri dzakawanikwawo dzechirwere cheCOVID-19 dzinoti UK variant neBrazil variant. Asi pamhando dzose idzi yekuSouth Africa ndiyo iri kuuraya nekutapurirwa kuvanhu vakawandisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaive mukuru wechipatara cheChitungwiza Hospital, Dr. Enoch Maida.
Handingati zvinhu zvinoshamisa kuti variant iyoyo yatotekeshera muno muZimbabwe nokuda kweukama kana kuti kudyidzana kunoita nyika yeSouth Africa neZimbabwe. Ndofunga kana tese tichitondera tinoziva kuti vanhu vazhinji vari muno kana vakafunga kuti mabasa avo haasi kunyatsa kupa chouviri, vazhinji vanoyambuka kune dzimwe nyika uye nyika huru yavanotageta kana kuti yavangada kuenda kwairi South Africa.
Asi semaoni renyu, chii chakazopa kuti huwandu hubva hwanyanyisa kuwandisa panguva pfupi yakadai?
Bhodha reBeit Bridge zvikuru ranga rakavhurwa paChristmas paine panyuye vanhu vachifambidzana. Iyo variant iyoyo yaitaurwa yekuSouth Africa yanga yatonzi yavako. Saka ipapa panokwanisika kunge ndipo pakanyanya kuva pakatatapuriranwa variant iyoyo yeCOVID-19 iyoyo inonzi yakatangira kuSouth Africa. Ndoda kutoonekwa kuti iyoyo yorapikavo sei nokuda kwokuti iya yaimbova muno yakatanga yanga yakukwanisa kuti irapike uye manhambazi achidzika. Asi zvaakutoradza kuti pakuzokwira kwakaita vaibatwa noutachiona hwecovid uye vaishayika nokuda kweutachiona hwecovid ihwohwu muna November zvikuru sei December naJanuary zvakaratidza kuti ingava nyaya iyoyi yevariendi yekuSouth Africa.
Ko nhomba yakabva kuChina iyi yeSinopharm ingashanda here kudzivirira kupararira zvakanyanya kwemhando iyoyi yekuSouth Africa?
Nhomba kana kuti vaccine yakabva kuChina yeSinopharm iyi tarisiro inongovapo ndeyekuti vana mazvikokota kana kuti vanoongorora masaindisti aya vanofanira kunge vagutsikana kuti inoshanda pamavhariendi ose angawanikwa munyika mainenge ichifanira kuti ishandiswe kana kuti ibayiswe vanhu. Saka tototarisira kuti nyangwe saimo muno panofanira kunge paine matesti anenge akaitwa anoratidza kuti inoshanda, nokuti tarisiro iripo ndeyekuti vaccine kazhinji muchaona kuti utachiona hunenge hwakaurayiwa kana kuti husina simba rokukonzera chirwere checorona ichochi, asi hunoita kuti muviri uve ukwanise kuumba masoja atoti maantibodies aya kuti akwanise kudzivirira muviri iwoyo kana utachiona hwecovid hwakasimba hwazouya. Ndo zvinenge zvichitarisirwa.
Kuri kuti nhomba haina kunyatsoshanda, zvii zvinenge zvaakuitwa mune ramangwana?
Zvazvinongoreva ndezvekuti panenge pachizodazve imwe ine simba rokukwanisa kudzivirira vanhu kuvhariendi yekuSouth Africa kana iyoyo inenge iripo isina simba iroro, nokuda kwokuti pakupedzisira masoja emuviri kana maantibodies aya anenge asingakwanisi kudzivirira munhu kuvhariendi iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti nyika dzakavakidzana dzinofanira kushanda pamwe chete mukurwisa chirwere cheCOVID-19 kuitira kuti pasave nekusiyana kwemitemo inofanira kunge ichitevedzerwa. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemiganhu yeSouth Africa nedzimwe nyika panguva iyo Zimbabwe yakawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba ichityira kupararira kweCOVID-19. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vanoti nyika dzakavakidzana dzinofanira kushanda pamwe chete mukurwisa COVID-19 kwete kuti nyika imwe neimwe inoita zvainoda. Vamavhinga vanoti kana nyika idzi dzikaita mushandira pamwe zvinoita nyore mukutevedzerwa kwemitemo inobata vanhu vanenge vachipinda mune imwe nyika. Vanotiwo vanotarisira kuti Zimbabwe ichabatsira vanhu vari kunetsekana nenzara vari mudzimba munguva yekuvharwa kwenyika sezviri kuitwawo nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi gurukota rezvemagariro akanaka evanhu vaPaul Mavhima vakazivisa kuti hurumende ichabatsira vanozviitira mabasa emaoko kunyange hazvo vanhu ava vari kuti rubatsiro rwacho ruri kunonoka zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navamavhinga natanonoka Wande weStudio 7.
Bhodha reZimbabwe neSouth Africa Beit Bridge rinova bhodha rinonyanyisa kuwanda vanhu munyika yese South Africa. Vanhu vava kufamba asi kure zuro hombe iri kubva kuutungamiri nemakurukota ekuSouth Africa ndeyekuti vanhu vasashandisa macertificate eCOVID-19 ekunyepera ekutora pasi pemuti, nekuti anenge abatwa aine COVID-19 certificate isiri iyo inenge ichiratidza kuti chidhura chakatorwa pasi pemuti, munhu iyeye anozorambidzwa kupinda muSouth Africa kwemakore anodarika mashanu. Uyezvewo hazvina kujeka kuti kudive reZimbabwe nyika yaramba yakavhara kufamba kwevanhu kwedzimwe svondo mbiri, zvichireva kuti vanhu havasi kutendedzwa kuyambuka maprovinsi akasiyana kana kufamba pakati maguta akasiyana. Izvi hatisi kunzwisisa kuti zvicharevei pane vanenge vachifamba vachibva kuSouth Africa. Asi pari zvino vanhu vari kufamba vachiyambuka paBeit Bridge border pasina matambudziko.
Mataura kuti South Africa yazarura border panguva iyo Zimbabwe yapamidzira dzimwe svondo mbiri. Izvi zvichabatsira sei mukurwisa COVID-19?
Kurwisa chirwere cheCOVID-19 kunoda kuti nyika dzakasiyana dzibate pamwe chete kunyaya dzinodyidzana, nekuti iko zvino zvaitwa neZimbabwe zvekuwedzera nesvondo mbiri kuvharwa kwekuti vanhu vasafamba pakati pemaguta kana kuti pakati pematunhu nematunhu. Asi mhiri kwaLimpopo kuSouth Africa, South Africa yazarura mabhodha kuti vanhu vachitanga kufamba. Izvi zvinounza kuvhiringika kwezvinhu kunoita kuti basa risafambe zvakanaka, nekuti nerimwe divi Zimbabwe inenge ichiti takavhara, asiwo rimwe nerimwe divi South Africa ichiti tavhura. Zvaida kuti dei South Africa neZimbabwe vatungamiri vakataurirana vakaonesana kuti vaite chinhu chimwe chete chinobatika kuita muonera pamwe kuderedza denda reCOVID-19. Zvisinei, iko zvino vanhu ngavaramba vachirangarira kuti kuvhurwa kwaitwa mabhodha kuSouth Africa hazvireve kuti denda rapera. Uyezve pavanenge vachifamba ngavaramba vachitevedza mitemo yakatarwa yekuita kuti chirwere chisapararira cheCOVID-19, nekuti chiriko zvachose. KuZimbabwewo kuvhara kwavakaita ngavaramba vachicherechedza kuti vasaomesera vanhu. Kune vaya vanoda rubatsiro, hurumende ngaibatsire vanhu vanoda chikafu vari mudzimba. Kune vamwe vasina zvikwanisiro vanoshaya, hurumende yeZimbabwe ngaivacherechedze vanhu ivavo ivapewo rubatsiro.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain natanonoka Wande weStudio 7. Chiri panyaya yeCOVID-19, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa pachiuru nemazana mana negumi nevana kana kuti 1414. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru makumi matatu nezvishanu nemazana matatu negumi nevashanu kana kuti 35,315. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru makumi matatu nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 30,979, zvichitevera kupora nezuro kwevanhu mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutemo mutsva unobata vapoteri wakadzikwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unobvisa mutemo wakadzikwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye unotambira vapoteri vanobva kunyika dzepasi rose. Hurumende yemuTanzania iri kuramba yakamira nerekuti hapana munhu ane chirwere cheCOVID-19 munyika iyi, asi vana chiremba neveruzhinji vanoti vanhu vari kurwara zvakanyanya munyika iyi pamwe nekufa. Vanopikisa vanoti danho rehurumende iri riri kuisa upenyu hwevakawanda panjodzi. Mwedzi uno wakukadzi wakakosha zvikuru muAmerica, umo zvarwa zvenyika iyi zvinoushandisa mukurangarira nhoroondo yevanhu vatema kana kuti Black History Month, chiitiko chinoitwa gore roga roga. Iyi ndiyo nguva inorangarirwa mabasa akakosha ose akaitwa nevatema vari munyika iyi kubva kare. Vanhu vanocherechedza mwedzi uyu kuburikidza nekuita zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo, mabasa ekubatsira, kupa rubatsiro kumapoka evatema kana mhuri dzechitema nezvimwe zvakawanda. Dingindira regore rino rinoti Black Family Representation, Identity and Diversity. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo yeBoard reAfrican Immigrant Caucus, Dr. Reverend Isaac Mwase, kuti tinzwewo zvavari kuita mwedzi uno.
Nyika ino nenzvimbo dzakawanda pasi rose vanocherechedza mwedzi wakugadzi semwedzi wekurangarira zvakanaka zvakaitwa nevanhu vatema, Black History Month. Vana veZimbabwe nevana vedzimwe nyika dzekuAfrica naivo vakufarira mwedzi wakugadzi, Black History Month, nekuti vanhu vakunzwisisa kuti zvakaitika kuvanhu vatema ne nhoroondo yeupenyu hwavo nyakare inhoroondo inobata upenyu hwemunhu mutema kwese kwese kwaari. Saka vanhu vatema pasi rose vakunzwisisa kuti zvinoitika kuvanhu vatema kune nyika imwe chete zvinobata upenyu hwevanhu vatema kune dzimwe nyika. Saka vanhu vatema pasi rose vazhinji vakufarira kucherechedza mwedzi wakugadzi semwedzi wekurangarira nhoroondo yeupenyu hwevanhu vatema.
Zvinhu zvamungataura pamusoro peZimbabwe takanangana naiwo mwedzi weBlack History Month.
Rangarirai kuti Zimbabwe imwe nzvimbo kune nzvimbo dzakawanda muAfrica dzanga dzine kuzvitonga kwevanhu vatema kwanga kune mukurumbira. Kuzvitonga kwakaita kuti vanhu pasi rose vazive kuti uko kune vanhu vemberi vane culture, vane zvakawanda zvavanokwanisa kuwedzera kuvanhu pano pasi sevanhu vakasikwa mufananidzo watenzi. Great Zimbabwe inzvimbo inodadisa chaizvo, inoita kuti vanhu pasi rose zvikurusa vanhu vatema vade kudzokera kunoona vachibatana vachinzwisisa nhoroondo yevanhu vatema pamuzinda weGreat Zimbabwe.
Imi muri nhengo yeBoard reAfrican Immigrant Caucus, zvii zvamuri kuitawo nesangano renyu pakupembera nekucherechedza iwo mwedzi wenhoroondo yevatema?
African Immigrant Caucus chinango chedu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vachangosvika muAmerica, recent immigrants, vave vanopinda mune nyaya dzematongerwo enyika, zvakare utungamiriri mune zvematongerwo enyika neutungamiriri kumabhodzi neamwe masangano. Tinofarira kucherechedza Black History Month nekuti kazhinji kana vanhu vakasarudzwa kuti vave vanove vatungamiriri, kazhinji vanenge vari vekutanga, zvichireva kuti vari kutoita history, they are making history. Sa William Jawando watakatsigira, mumwe fellow board member we African Immigrant Caucus, akaita history pakuve wekutanga kusarudzwa Edwide is a city council member ku Montgomery County muno muMaryland. Muchicherechedza kuti gore rino igore rafadza vanhu vatema, zvakare rafadza vanhu kwese kwese, nokuti Vice President muno muAmerica Kamala Harris munhukadzi, zvakare munhu mutema.
Avo vanga vari nhengo yebhodhi reAfrican Immigrant Caucus, Dr. Reverend Isaac Mwase, vachitaura vari parunare kuBaltimore muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nau zemitambo, mutambi wetsiwa wemuZimbabwe Tinashe Madziwane apuwa mukana wekusimudza zita rake apo ari kupinda munhandare achirwira mukombe weAfrican Boxing Union weuremu weSuper Bantamweight. Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Madziwane uyo ave nemakore makumi matatu nemaviri ekuberekwa awana mukana wekusimudzira zita rake asati aregedza tsiva. Apo ari kurwira mukombe weAfrica Boxing Union na Nathaniel Kakololo wekuNamibia. Vaviri ava vari kupinda munhandare musi wa27 kukadzi muvhendo kuNamibia vachirwira mukombe uri mumaoko maKakololo. Akarova Kakololo, Madziwane anozvivhurira nzira yekurwira mukombe weWorld Boxing Council sezvakaitwa naCharles Manyuchi, sezvo ABU neWBC dzine hukama hwakasimba. Murairidzi wake Clyde Musonda anoti vanga vakamirira mutambo uyu kwenguva refu zvekuti vari kugadzirira zvakasimba kuti vakunde. Vamusonda vanoti havasi kuda kutambisa mukana wavawana sezvo vari ivo vakumbira mukana wekurwira bhande iri. Asi Madziwane anoti ari kuona atodarika pana Kakololo zvekuti ari kuda mukombe wepasi rese weWBC sezvo mazuva ake mumutambo uyu ave kusvika kumagumo.
Ine ndichapfuurira mberi. Oh, I'm going to be a world champion. I'm going to be a world champion. Nechipsai tosvika kure. Kana vachanditsikira. Ndichasvika kuwotatu.
Vatambi vana chete muZimbabwe: Proud Kilimanjaro Chinembiri, Langton Schoolboy Tinago, Stakes McLeod na Charles Manyuchi ndivo vakwanisa kutora mukombe wemuAfrica uyu kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi madziwane anoti pane vatambi vakawanda munyika muno vanokwanisa kusvika pachinano ichi, asi vari kushaya ruyamuro rwakasimba rwekuzadzisa maroto avo.
Mune magood boxers akawandisa vanongoda rubatsiro netsigiro yekuti vaendere mberi. Maboxers munomu handisindega, tine vakawandisa vakawandisa, saka vanongoda rutsigiro rwavo kumasponsors ese akawanda, vatsigire vaendere mberi nekuvabatsira maboxers.
Madzwane uyu akatanga zvetsiva muna 2006 atamba mitambo makumi maviri nemisere achikunda mumitambo gumi neminomwe pamwe nekurohwa mumitambo gumi. Akaita mangange mumutambo mumwe chete. Asi mutambi uyu akapedzisira kupinda munhandare musi wa10 Chivabvu muna 2019 apo akarova Tin Can Kamanga wekumalawi mumutambo watariswawo kuti atenderwe kurwira mukombe wemuAfrica uyu. Asati atamba naKamanga, Madzwane aive arova Richard Kachidza wekuMalawi zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chedu che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Idea pera rigaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Urongwa hwekutanga kubaya vanhu nhomba yeCovid-19 huri kutarisirwa kutanga mangwana. Mando yeutachiwana hweCovid-19 huri kubva kuSouth Africa hwopfunya chisero muZimbabwe. Zimbabwe yokurudzirwa kuita mushandira pamwe nenyika dzakaipoteredza mukurwisa chirwere cheCovid-19. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So we